zuva
reVeterans Day kana kuti ramagamba muAmerica 11 November, izuva rakakosha chaizvo rokucherechedza masacrifices akaitwa navamasoja neari kuitwa nazvino namasoja. Zvekare rakakoshera pakuti ndiro zuva rakasainiranwa kupedza hondo yokutanga yepasi rose inonzi World War I.
Zvinoitwa muzuva iri ndezvipi mukuru icherechedza?
Vakaseva muhondo nevachiri kuseva muhondo dzakasiyana-siyana nemuchiuto vanenge vachitarisira kunge vachitendwa. Ndo saka muchiona maAmerica ruzhinji rwacho rwusiri rwokuti musi wa 11 November, aiwa, asi pese pazhinji pacho panoonekwa munhu unenge akapfeka uniform yemauto maAmerica vanenge vachitendwa kuti thank you for your service, tinokutendai nezvemunee makaita. Saka iri zuva iri tinoona kuti vamabhizinesi vakawanda, angava marestorendi vanenge vachivapa chikafu mahara, angava masupermarkets vanenge vachivapa madiscount kuvadzasira zvinhu zvavanenge vachitenga senzira yokuvatenda kuti rusununguko norunyararo nekodzero dzavanhu dzatiinadzo muno maAmerica adzaedero dzavapo. Dai kwaka kuri kuti panga pasina mauto anochengetedza zvese izvozvo.
Vachiri kukurawo vechidiki vangadzidzawo zvipi munhoroondo yezuva ranhasi?
Kune avo vangava vana, tinoona kuti vamauto vanodaidzwa kuzvikoro kunotaurwa navana pamaredhiyo chaipo, ingava mota kana mudzimba, munenge muchidaidzwa vamauto vamwe vachitaura kukosha kwazvo kwokuva muchiuto, vachitaura zvekare kuti chiuto chakakosherei pamwe chete nezvavakaita kuti vanhu vahwisise kukosha kwamauto vachazviva nokuremekedza pamwe chete nokukurudzira vo vamwe kuti vange vachijoina chiuto.